Manera Kanaka Muriye Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangara zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Rimwe sangano revarayiridzi ronyorera boka Republic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro peparinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu vaine chirwere ichi muongororo yakaitwa neZuro. Hurumende inoti vanhu makumi maviri nevaviri vakawanikwa vaine COVID-19 vakabva kuSouth Africa uye vatatu vachinzi vakabvawo kuBotswana uye munhu mumwe chete anga ari wemunyika nechakare. Kusvika pari zvino vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vachiri makumi maviri nevapfumbamwe. Hurumende ichiti yakavheneka neZuro vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe uye kusvika pari zvino hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 46,021. Asi huwandu hwane Zuro huri pasi pehuwandu hwakaziviswa nemusi wechishanu apo hurumende yakati yainge yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,613. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nezviuru makumi matanhatu kana kuti 6,660,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe zviuru nechimwe kana kuti 371,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo muchine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 1.85 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kudarika pazviuru zana nezvinomwe kana kuti 107,000. Uwandu uhu uri kuramba uchikwira nguva dzose. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Ita uku kwakatyamadza vanhu vakawanda sezvo vamwe varambidzwa kupinda muguta vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kumabasa mukati meguta kana mumaindustry. Vatori venhau vane chitsama varambidzwawo kuita basa ravo. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association Mailorraine Mupasiri vati varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine gwaro rinoratidza kuti vange vachienda kubasa.
Vamwe vanga vane tsamba vanga vachitorambirwa kuti kuti vapfuure kuti vapinde mutown. Inini ndini mumwe wavo ndatoudzwa kunzi tsamba yamuinayo iyi hatingaigamuchiri, tinoda tsamba yekuministry. Isusu tine tsamba yatinayo yekuHarare City Council because tiri kushanda navo panyaya dzekuita maresponses ecovid-19. But tatorambirwa nemusoja anga aripo achiti makeses awanda, saka hatisi kuda vanhu vakawanda mutown. Mutown macho mukati medhorobha macho patomboita dzimwe nguva dzekuti vanhu vanga vachipota vachirohwa.
Mumigwagwa yese inopinda muguta mange mine mapurisa nemauto ange achiburutsa vanhu mudzimotokari nemumabhazi ezupco achiongorora kuti vanhu ava vange vachikodzera kufamba here. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti vanhu varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine mvumo yekuenda kumabasa nekumahofisi avo.
Vanhu vatambisa mari ndokusvika pa roadblock yepa airport vakaudzwa kuti aiwa dzokerai, vakadzorwa vakakwira zvemamwe mabhazi vachidzoka. Vamwonde vatambisawo fuel yavo yavange vainayo mudzimota dzavo vachinodzorwawo vachitadza kuenda kumabasa. Saka zvese izvi zviri kuita kuti vanhu vanyunyute. Izvi zvinodzoserawo zvakare ikonomi yenyika, mamiriro akaita zvoupfumi zvinodzoserwa sure. Saka zvese izvozvi zvinhu zviri kubata nekushungurudza vagari vekuno kuchitungwiza.
Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda muguta, zvinhu zvange zvakaoma ikoko sezvo mapurisa nemauto ange ari kudzinga vanhu muguta. Zvitoro zvizhinji zvikuru semimigwagwa yakaita saChinoi, Kaguvi nemimwe zvavharwa panguva dzekumatuma sikati, kunyange hazvo zvine mvumo yekuvhara nenguva dza 4:30 PM pasi pemutemo wenational lockdown level 2. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nhasi mapurisa nemauto ange ari kuita basa nemazvo nekuona kuti vanokodzera chete ndivo vange vachipinda muguta. Vatiwo vamwe vange vari kudzorerwa kudzimba ndevaya vange vakawandisa mudzimotikari vasingatevedze mutemo wesocial distancing. Vanyati vazivisawo kuti vatambira zvichemo zvevanhu vadzorwa kumba, kunyange hazvo vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kubasa uye vati vagadzirisa zvichemo izvi. Asi mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamo Wadzai vaudza Studio 7 kuti veruzhinji nji vangadai vakaziviswa nezuro nezveurongwa hwanhasi.
Saka isusu chichama chedu ndechekuti zvinhu zvinofanira kucommunicatewa nenguva vanhu voziva kuti tiri palevel ripi chairo relockdown iyori. Nokuti tikatarisa maitikiro azvanga zvita wiki yese, vanhu vanga vane mikana uyoyi wokupinda mutaundi. Mumwe kwamuri kutaura kunana downtown ikoko business ranga riri kufamba, mainformal traders achikwanisa kushanda, vamwewo zvipoka. But nhasi ndopataona pachitoenda kundovhariswa ende zvichitaridza kuti pari kuda kutoshandiswa force. Saka tiri kushaya kuti zvii zviri kukonzeresa urongwa hutsva hwakadai.
Vachitaura nezuro Manheru mushure memusangano wenational task force inoona nezvechirwere checovid-19 gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kushushikana kuti vanhu vave kuwandisa mukati memaguta nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera boka Republic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavirus muzvikoro kuti zvikwanise kuvhurwa mwedzi uno kuti vana vanyore bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level. Hurumende yakazivisa kuti bvunzo idzi dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa22 mwedzi uno kusvika musi wa19 mwedzi uno uya, asi PTUZ inoti hapana zvati zvaitwa nehurumende muzvikoro zvinoratidza kuti iri kugadzirira dziviriro pakati pevarayiridzi nevana vechikoro kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Jou vanoti hurumende inofanirwa kuisa muzvikoro zvikwanisiro zvinosanganisira mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizer, mbatya dzinodzivirira kutapuriranwa kweutachiwana kana kuti PPEs, sipo dzekugezesa maoko, mvura kuti iwane kwenyore, zvokuvhenekesa vanhu kana vaine utachiwana, pamwewo nekupa dzidziso kuvarayiridzi pamwe nevana vechikoro kuti vanobata sei dambudziko iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori mukuru mubazi rezvedzidzo, amai Tumisang Tavela, vakazivisa svondo rapera kuti bvunzo idzi dzichanyorwa pachitevedzerwa mitemo yakasimba inobva kubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Tototaura isisavarairi ndokuti even ivavo vanokwanisa kunge vachinyora bvunzo hazvisi kukwanisika kuti vange vachivhura zvikoro nokuti hamuna kana chauviri chingapa kuti health and safety yevana vechikoro namaticha inge ichichengetedza nokuti kuti vavo vanonyora bvunzo vabvure hazvirevi kuti vachange vari muzvikoro zvishoma. Zvinongoreva kuti vanenge vachidzidzira muzvikoro 10,000 and hurumende haina chayati yaisa muzvikoro 10,000. Kuisa kana thermometer muzvikoro 10,000 imomo nemasanitizers zvinongoda zvenguva yakareba ingasvika ku3 months. Saka tinongotaura kuti whether pachikoro pane vana 5 kana pachikoro pane vana 1,000 panoda thermometer yekuisa ipapo, panodawo masanitizers, panodawo matesting kits. Hapana kana testing kit zvayo kana 1. Uyezve tinongotaura kuti even ivavo vanonyora macandidates tinongoziva kuti vakawanda and pa 2.5 months hurumende yatesta vanhu 38,000 chete muZimbabwe. Ivavo vanosvika kuma 300,000+. Saka zvichangoreva zvekuti zvinoda mwedzi kana mitatu kana mina kuti tinge tikwanisa kutesta maticha nevana vechikoro ivo vanova macandidates. Hazvichinji.
Saka imi sesangano revarairidzi ndezvipi zvimwe zvamunoda kuti zvinge zvaitwa?
Isu sevarairidzi chatinoda kutanga ndechekuti panofanira kuva neCOVID-19 risk assessment inoitwa nebato rinenge richibatanidza matrade union, health officials neve ministry of education kuona kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvingava zvinovhura mikova yazvo kuti vana vave kuzodzidza. Chatinenge tichida kuti chiongororwe ndechekuti chikoro chimwe nechimwe china matesting kits, chikoro chimwe nechimwe china mathermometers, chikoro chimwe nechimwe china masanitizer, chikoro chimwe nechimwe china mapPE anokwanisa kuti tinge tichitesta vana 4.6 million varairidzi vanosvika kuma 180,000, ancillary staff inosvika kuma 50,000. Tinofanira kunge tichiona zvekare kuti pane gwaro rakajeka kuti varairidzi nevana vechikoro vanenge vachifamba sei vachienda kuzvikoro kuti vanodzidza kana kudzidzisa, uyezve vasingakwanisi kusangana navamwe kuti vanokwanisa kunge vachitapurirwawo denda recoronavirus.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vataura pamusoro pekuratidzira kuri kuitika muAmerica zvichitevera kufa kwavaGeorge Floyd kuMinnesota. VaTrump vati vachaita basa ravo semutungamiri weAmerica akasarudzwa pamutemo.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Vamwe vangu zvizvarwa zvemuAmerica, basa rangu rekutanga semutungamiri wenyika kuchengetedza nyika yedu yakakosha pamwe nevanhu vayo. Ndakatora mhiko yekuremekedza mitemo yenyika. Izvi ndizvo ndichaita. Vanhu vose vemuAmerica vari kurwadzikana zvikuru nekuurayiwa kwaGeorge Floyd. Hurumende yangu yakazvipira kuona kuti George nemhuri yake vawana zvinovagutsa zvinotsigirwa nemitemo yenyika. George haana kungofa chete, asi hatingabvumidze kuchema kwechokwadi nekuratidzira murunyararo kuchivhiringwa nevanhu vane hasha dzisina tarisiro. Vanhu vari kuvhiringwa zvakanyanya nemhirijonga iri kuitika iyi. Vanhu vanoda runyararo mumatunhu edu azere varombo, uye semutungamiriri wavo ndicharwisa senzira yekuti vagare murunyararo. Ndicharwisa ndichikudzivirirai sezvizvarwa zveAmerica. Ndiri mutungamiriri wenyu ari pamutemo uye mutsigiri wenyaya dzekuratidzira murunyararo.
Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitaura vari muWashington DC.
V
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES 5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Fanira kungobvumidza vanhu kushandisa dhora rekuAmerica nekuti zvave pachena kuti matano ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe kuda kusimbaradza dhora reZimbabwe ari kukundikana uye zvinhu zvave kudhura zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa munguva pfupi inotevera kuti vataure nzira dzekuedza kusimbaradza upfumi hwenyika uye kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti nemamiriro aita zvinhu munyika zviri nani kuti Zimbabwe ingoshandisa zvayo dhora rekuAmerica.
Tiri kuti vereserve bank ndava achisiya nyaya yekuti shandisai US dollar neZim dollar vane mari yacho iyoyo ngavashandise maUS. Gavabha vati munhu wese ngashandisa US dollar, iye atingati pachirungu dollarization. Masarari otambiriswa kuvanhu nemaUS dollars nekuti petasvika taapa nguva yakaoma hatikwanisi kupapfuura apa tichishandisa Zim dollar. Saka zvekumhanyisa nemarets izvi kuita zvedu kwatiri kuita kwekupererwa bhati kwatiri kuenda nyika yamira pasina kumira zvakanaka.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga aitengeswa nemadhora makumi matatu nemanomwe kana kuti $67 ave kuita madhora zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $139. Asi shuga iyi yave kuwanikwa pamusika mutema chete zvimwe chetezvo neupfu. Financial Intelligence Unit kana kuti FIU yeReserve Bank of Zimbabwe yakatorawo danho rekuti ZPIT sezvakaitwa EcoCash idzikise zvakanyanya mari inotorwa nevanhu pazuva uye pamwedzi senzira yekuedza kusimbaradza dhora renyika iro riri kushaya simba. Mari iyi inonzi yange yave kuendeswa pamusika mutema. Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa neRBZ zvinoshanda kwenguva pfupi.
Mukuona kwangu idanho ringangopodza kwenguva shoma nyaya idzi dzekutenderedzwa kwemari, asi hapasipo pane dambudziko. Dambudziko riri pakuti tine mari shoma yemaUS iri kutenderera munyika munomu. Dambudziko riri pakuti hatina industry yakasimba inokwanisa kuita kuti tinge tichitengesa zvinhu kunze kwenyika tichiwana mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo danho reRBZ rave kukanganisa vamwe vemabhizimisi vakaita se
small to medium enterprises. Vamwe vacho vari kutaura kuti havachakwanisi kunge vachibhadhara masupplier kana vamwe vanenge vachifanira kunge vachibhadharwa mari. Saka zvakuita kuti economy zviri kulimita economic activity zvokanganisawo zvakare economic confidence.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo nyaya yeuori ndiyo yapa kuti musika mutema uite chamuramba mhuru.
Kune corruption yakanyanya iri mumamoney markets umu. Vanhu vazhinji veZimbabwe vanotendera neni kuti vazhinji havasati vabata $20 nema$10 akanzi akabuda aya, asi akazara kublack market ari mabox nemabox. Vamwe vatori nezvimishina zvinokaunda mari ikoko. Ndiani ari kuendesa iko? Vanhu vakuru.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vataura havo vakazvimiririra.
Financial Intelligence Unit Reserve Bank should have this information. Kuziva kuti vanhu vari kufambisa mari ndivanani. It's not possible kuti munhu angangofambisa mari asingazivikanwi, especially during lockdown. Yekuti my business transactions are very limited, people transacting are very limited, makambani akawanda akavhara. Saka it should be easy to trace these people.
Mutungamiri wesangano revashandirwi Employers Confederation of Zimbabwe kanoti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti panoda dare rekuzeya nyaya iyi kwete kuita fungira moyo rwendo rwembwa
kana vaonesana votaurirana kuti mitemo yavo voifambisa sei ponyatsotariswa kuti potraya kuitwa without my briefcase business posara ma business chaiwo ane zvaari kuita achipuwa malimit anokodzerana nema business ari kuita isu tinofunga kuti approach yekuita dragnet approach yekuti kana uri kuda kubata hove ubva wabatanidzira nematatya nemagakandye nezvimwe zvese zvinogara mumvura wobva wazvibatawo zvakare uchizvibudisa mumvura hazvizoiti zvakanaka
mushure mekumbopedza makore gumi isina mari yayo Zimbabwe yakadzora dora rayo gore rapera kunyangwe hazvo nyanzvi mhia dzezveupfumi dzaiyambira kuti uku kukoka mhepo wakatakura mamera murusero ndakamirira studio 7 muwashington dc ini Blessing Zulu
nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dzinoti chirongwa chehurumende chelockdown icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba chiri kuvhiringidza upenyu hwevanhu vazhinji vanorarama neutachiwana hweHIV munyika nekuti vanhu ava vave kusangana nematambudziko ekusawana mishonga yavo zviri nyore kuti tirwe zvizere pamusoro penyaya iyi Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora nyaya dzeutano muzvare Chidodziva Chikwari
ichokwadi kuti lockdown iri kuvhiringidza vakawanda vanorarama neutachiwana hweHIV lockdown inokurudzira kuti vanhu vagare mudzimba asi vanorarama neutachiwana hweHIV vanofanirwa kunotora mishonga yavo kumaclinic nekuzvipatara dambudziko rekutanga rinowanikwa pakuwana chekufambisa transport yekuenda kuclinic kana kuti kuchipatara kwacho inonetsa nekuti makombi nemabhazi ari kufamba mashoma tabva ipapo mabhazi kazhinji kacho anoti anoda tsamba pamaroadblock epamapurisa vanotaurazve kuti vanoda tsamba yekufambisa kazhinji vari kuramba mabhuku ekuchipatara anotaridza kuti munhu ari kufanirwa kunotora mushonga uyezve hazvina kujeka kuti tsamba yavanoda inonyorwa nani kana kuti yakanyorwa chii vamwe vari kutosungwa nemapurisa vachizama kuenda kuzvipatara
nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu vane HIV kuti varemekedze mitemo yakaiswa nehurumende uyezve sangano reWorld Health Organization inobata zvechirwere checoronavirus nekuti vanoti sezvo immune system yevanhu vane HIV isina kusimba pane mukana mukuru wekuti vanokwanisa kubata chirwere checoronavirus uyezve chinokwanisa kuvauraya chingava chokwadi herechi
tinoziva kuti coronavirus inobatira munhu nemunhu wese zvake asi zvakaonekwa mudzimwe nyika kuti vanhu vanorarama nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga kana kuti BP kana kuti vechikuru vakabatira chirwere ichi chinovadzimba kudarika vamwe tinofungira kuti zvimwe chete izvi zvinogona kuwanikwa muvanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV asi hatisati tave neruzivo ruzere setichiri kudzidza zvakawanda pamusoro pecoronavirus
tinonzwa vamwe vanhu vachiti vajaira kutenga mushonga wavo kusouth africa saka kuvharwa kwemabhodha ndechimwe chinhu chiri kuvhiringidza upenyu hwavo nekuti havasi kukwanisa kuwana mushonga wavo zviri nyore pane zvingaitwa kubatsira vanhu ava
chinokurudzirwa ndechekuti munhu wese ari pamushonga wemaarv aende kuchipatara kana kukliniki iri padhuze nekwaari nemabhuku ake anotaridza kuti ari pamushonga okumbira rubatsiro makliniki semuno muzimbabwe nedzimwe nyika anotendera kuti vari kushanya ovasangana nematambudziko vatorere mushonga kwavanenge vari panguva iyoyo
havanga vari muzvare Chidodziva Chikwari vanovenyanzvi munyaya dzeutano vari parunhare naMike Hove Studio 7 vari muHarare Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
anzi tsipa level 2 years hapana anombotudza zvinongoramba zvakangonyararwa zvinonzi tsipa level 2 nenzara yese yoyi zvekunzi level 2 tikutozvinzwawo paredio izvizvizvi zvekunoko zvinonetsa izvi isusu vekunoko manjika hazvisisi zvekorona manji zvazvematongerwo enyika MGC Alliance payakangotaura nawe kuti tine musangano musi Tuesday chatongoona kuti ndonyaya yacho vanenge vakutumira kupinda mutaundi mudemonstrate asi ivo vari kutishedza kuti zvizhinji zvezimbabwe rwese hwaitonodemonstrata paembasi saka tonodemonstrata sei musiri kuda vanhu vanofamba todemonstrata sei zviro kunookoka zvakutoda mheno kuti nyika dzacho dzinobatsira vanhu dzacho dziri kupi tatambura vedu wenzara muri kutiregerera anaba mwoyo mukutiregerera vedu wei
Masikati akanaka manheru mangwanani kwese kwamungava muri panguva dzakasiyana handisi yangu zvandoda kutaura kana zvine basa hazvostereki but ndoda ngoti hangu pano pandinoshanda pano pabasa pandinoshanda ndine vamwe vanhu vandoshanda navo vanopfeka mamaski but at the same time kana kuri kuti vachimwa kana kuti ingava cold drink vanoshare cup imagine that saka zvagova nebasa rei kupfeka masi kana muchishare one cup can you imagine that saka chii sometimes ngoendesawo mwana wechikoro zvaangokoshawo ngoti angozvidzidzisawo kuti chiro akasanyanya kuinda hake zvakanyanyawo zvekuenda kure kure zvongosvikawo form 2 form 1 just ngoti angozangovawo nekaruzivo ruchana can you imagine that kuti munhu unopfeka mask but munoshare one cup kumwa kodrink isina kusukwa cup yacho imagine that
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Kwazwai. Muri yeZimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tiri kutaura nezvenyaya yechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica. Yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd. Vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiinawo muchirongwa chedu tina Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezveutano, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Muri Zimbabwe ngatisanganei muchirongwa nhasi manheru pano panevhenyuro yeStudio 7 na 8 p.m.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES 5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Rimwe sangano revarairidzi rePTUZ rinonyorera boka rePublic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje
sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump wele Melika usona udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni ngokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angumakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Kusinde abangamashumi amabili lathoba munemunye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokho luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Uthi asebebulawe leli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe beleleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9, kothi ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngalo leli viki ukuthi sifuna ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu abayisificamunwemibili that is 88 abatholakale belo mkhuhlane abane bakhona abatholakale belalo mkhuhlane besesibhedlela sempilo kwathi oyedwa watholakala osesibhedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ungudokotela kuleso sibhedlela sasithola ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kweuniversity ye-National University of Science and Technology ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi bathathwa ama-samples wabonakala ukuthi balomkhuhlane omunye ubevela emtare omunye uvela ezishabane kwathi ke owesithathu ubevela enkulumane lowo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngaphi njengoba ubesithi uhlala enkulumane owemtare lo owezishabane sesicele-ke ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi azowuthola ngalo mkhuhlane mhlawumbe laba dokotela abasafundela bawuthole ngaphi lo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingxabangcozayo odlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokho okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale kuba nodlakela abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele kubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasotsha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu ososenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese White House e Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Abantu bakithi, ma Americans amahle, mina njengomongameli wenu umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke yikho lokhu engikwenzayo. UZulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize. Kodwa singaza ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela, ngizolwela ukuthi livikelwe ngivambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Lo ke bekungumongameli Donald Trump wele Melika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokusola ukubulawa kuka George Floyd onsundu ngamapholisa amhlophe. Zimbabwe abalwela ilungelo loluntu bachayela ihlombe intsha yeMelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni achiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawa ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha eMelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo okwenziwa ngabatsha baleli lizwe kuyajabulisa ngoba kuveza ukumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Hobe weStudio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginjengumuntu ovele engumuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe esilapha eAmerica, lakho kule nkinga lezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa kodwa sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, sinde sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina wami ngibona nami into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu ekhuluma bebivela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo ispace ye-racism, akusela ispace ye-racism lapha e-America. And mina kuyathabisa kakhulu ma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayimsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesingisi i-justice.
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene isikhathi sihambile kakhulu, abantu bajavela, abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe nje, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism into indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So komnye inqambo labantu abantu abamnyama behlanganele amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Yindaba yabo le, yi-history yabogogo babo labokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, sicela livule amehlo lingahleki kuyenzakala we've gone through our own. So I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokhu akuhlekwana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto emesiziyenze thina sisebancane singahlali phansi nxa ubanibani esingcindezelwa, sukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha basukumela phezulu asikho ukuthi ngoba basuthi, hhayi basukumela phezulu ngoba hhayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, fundanini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose this kind of things. It's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba ningene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 pm. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizaphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd namapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhulayo beMelika baziphatha ngayo kulolu daba, kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na? Silusize ukuthi alisoze lenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukwini. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kustudio 7 ngo-8 ntambama.
Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane, siziphiwa nguSithandekile Mhlanga. Abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika. Ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumafiki edluleyo. Kwele Congo, abezempilakahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe, njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe. Intengo yempahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, amafutha okupheka, ichukela, isinkwa lokunye iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo. Lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazi lokuthi babambe ngaphi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009. Iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora umnumzana efidlela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekade ithengiswa nge-$65-66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekade ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 110-120 kusiya phezulu kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubonayo ngalezi nsuku ama-private la ahlanya ungakhangela ukubana ngoyeli besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo khathi sezithengiswa ngabo-225-235 ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-$137. Ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate, njalo kuyikubana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyayitshintsha, and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama kulezi nsuku uyachitsha, akula mntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka kunjani, njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane. So kufuze uhlale ule price ephezulu kakhulu ukubana kwanise ukurestoka.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana yikuthi abantu abanenge basebenzisa idola leZimbabwe ngoba elemelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abanawo ama US dollars. Abantu abanenge lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola, izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yankhona ayibonakali, intengo ziyabe zikhwela ngamazimdollars. Ungasenani ukuthi nxa usebenzisa iUS dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama US dollars bekuzaba le difference, njalo istability ibizabonakala ukuthi ama prices ase stable these days.
Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisikhombisa lanhlano emkambo wensitha. Kuthi namuhla livikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisithupha lanhlano 1:65. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza eproductive. Even ngathi asifake nama price control, into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho ke uhulumende ayezama ukwenza ebupanisa, njalo bebupa isinqumo labosomabhizimusi kwaphanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, umnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebethola bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Inengi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu, besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapholisa e-Rodsville e-Harare, efethesa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa emthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kaMpofu ithi uphambanise ngokufaka i-affidavit elebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandela lokhu esithi ngamanga.
Ndaba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi wale tutaba luga simbarashe zuze. Abati, akula mtonjalo. Akusikuni soloku, ngoba washo lisiswa Law Society of Zimbabwe, the Law and Order Section ya mapolisa, womnyaka opilileyo. Uzuze lo, sakulu malaye, bezo wakuba ngempela ukona. Kasi mangalisa wakuba, ungani sebe mtinga katesi.
That he exists. So it's extremely surprising that now, you know, suddenly he's being locked up for this.
Umteto kubega esithi, okwenzakala kumpofu, ikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate,
basebenza la maloya, batshelwa ngama-attorney umsebenzi wabo. Kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo, bathi wasebenzisa i-affidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu, igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
How it can be said that he brought an application in the name of a person who does not exist.
Okukhela inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe, uMnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekelwe sombuso ahlonitshwe.
Thina njengamagqwetha akuleli eleZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka-advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho wamazwe wonke jikelele, i-United Nations laseSadak, amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe, amagqwetha alelungele lokuthi enze umsebenzi wabo engelakuhlukumezeka, engelakuvikelwa, futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona bababone ukwenzela ukuthi babamele. Kungakho-ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi ngokumele ibandla le-MDC Alliance, ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Ololamalungelo oluntu uMnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Ukubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance uMnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lo ka-president Mnangagwa hatshi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngosucabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe esitaladeni. Kusebenza uhulumende lo kala sineke ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo ozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mthonga ubengasabeli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni, umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabweans for Human Rights ebika ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo okhokela abasha kubanza le-MDC Alliance uMnumzana Obey Sithole namhla ubotshwa ngamapholisa eHarare esethezwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 seHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe selikhanyise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni ngokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe.
abenhlanganiso yamagqitha eLaw Society of Zimbabwe bayakusola kakhulu ukubotshwa kwegqitha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.